sezvo veruzhinji vari mubishire kugadzirira mabiko munguva dzezororo rekisimusi negoredzva vanorwira kodzero sevanorarama neusope amai Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro sezvo zvinodhaka zvichikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope
vanhu vane albinism vanhuwo vakangofanana nevamwe vanhu vese saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvowo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore
amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo
todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazi kafanika mabhero
mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwashe dehwa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari
panguva ino yezororo rekrismas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona dzinowanzoitika nguva dzakafanana neidzi ngatipananei mukana kana tichifamba nedzimotikari mumugwagwa tirege kungomhanya zvakapfurikidza mwero chimwe chatinonyaya kukurudzira ngatiregei kuzadzisa motikari dzedu kupfurikidza zvadzinofanira kutakura
munyori muhofisi yegurukota remasvingo dr admo bhazakaambwa vanoti munguva yezororo rekisimusi panoitika zvakawanda mumigwagwa kusanganisira kurasikirwa neupenyu
ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti mhuri vana vaende kuchikoro
vacosmas mvuto avo vanofamba newheelchair uye vanobva kumidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rekisimusi sezvo vakaitirwa kisimusi nekambani yeranaka pamwe nesangano recalvary of ambition musi wemugovera kuzvisha vane
zedu ndaiona zvanaka krismas yedu ndaona yanaka nyika ini kusati kwangu ndaona semunhu akaremara ndadona hangu zvakanaka tapuwa mabhuku magrosari hembe nezvinhu zvekushandisa zvekrismasi sevanhu vakaremara
mumiriri wekambani yeranaka necalvary amai chisima chai vanoti vanofanira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka
takamirira nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nezvirema tiri kupa vanhu krismasi asi calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kufara pazuva rekrismasi tinopa nhumbi tinopa grosari tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama vanotambura vese vachibatsirwa ipapo
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndine Godfrey Mutimba